Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Friday, January 31st, 2020. And this is Live Talk. I'm Kip Stube.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
Tonight on Live Talk, we are talking about the coronavirus.
And to join this discussion, please phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave frequency and on the 4930 and 15460 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, you can reach us for English at www.voazimbabwe.com. For Shona, go to www.voashona.com. And for Ndebele, visit www.voandebele.com.
If you've just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about the coronavirus.
China says it has nearly 10,000 confirmed cases of the coronavirus, which has caused 213 deaths in China, where it emerged late last year. The World Health Organization says the worldwide spread of the virus is a global health emergency as well as an extraordinary event requiring a coordinated effort and international response.
Zimbabwe is among nations that are monitoring the situation and screening those arriving in the country. Several countries have recorded some cases of the virus.
And Britain reported its first confirmed cases Friday. India and the Philippines have also confirmed their first cases, joining a growing list that includes Australia, Canada, Finland, Germany, Hong Kong, Japan, America, Nepal, Singapore, South Korea, Thailand, the United Arab Emirates, and Vietnam.
According to some reports, the infection is difficult to spot and stop because only an estimated 1 in 5 cases will result in severe symptoms, which means people can spread the infection without having any symptoms or without knowing that they have the infection.
Please note that we are live streaming on all our Facebook pages, so please visit VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7 so you can join in the conversation right now. And as you know, we want to hear your views on the issue.
Ivirus leyi ukanyangazani yamemetheka okunye okumangalisayo. Kulabantu abanengi ukanyangazani sebebanjwe umkhuhlane lo. Abafika 10,000 kwele China. Kuzokuthi kwabanye amazwe bakhona lapha lalaphaya, njalo lakhona pa America lapha esikhona, sizokuthiwa ke bakhona sebebanjwe bele sifo lesi. Kukanyangazani siyahlupha okunye okumangalisayo, njalo umuntu lakho ukuthi abe lakho kodwa engakwazi, njalo bese thelela abanye abantu. So ke eZimbabwe khona ngale lakho bazama ukuthi bekuvikele konke lokhu ngokuthi abantu abafika elizweni ba-checkwe kuhle kuhle, bakhangkhangelwe, bahlolisiswe, babe sebelandelwa ngesikhathi esithize. So ke I talked to Dr. Alex Kasasira, the WHO country representative in Zimbabwe. Let's hear what he said about the coronavirus down there in Zimbabwe.
These are people who have come to Zimbabwe in the recent days from countries where there is confirmed coronavirus transmission. So when they come to the points of entry and the surveillance form, and they indicate that they have come from any of the infected countries, they are recorded and they are followed up, they are monitored by a health worker every day to see whether they develop any symptoms. None of the people from the infected countries has arrived in Zimbabwe with symptoms, but they are just documented and they are followed up every day for 14 days. As we know, the recommendation is that anybody that could be harboring the infection without having signs for as long as 14 days. So they are followed up for 14 days and the expectation is after the 14 days, if they have not developed any symptoms, then they no longer need to be followed up. So they do not meet the criteria to be called suspect cases.
So which countries are they coming from?
The vast majority are coming from China, but as you know, there are about 18 countries, some in Asia, some in North America, in Europe, that have confirmed cases. So anybody coming from any country with confirmed cases is followed up.
Are you happy with the way Zimbabwe is actually handling this issue of the coronavirus at ports of entry?
So Zimbabwe has implemented the initial recommendations that WHO has given.
That is the WHO country representative is in Zimbabwe, Dr. Alex Kwasasira. We are hearing from him there. Ukhuluma ke ngokuthi kukhanyangazani ke kulabantu ke ababuyileyo kwele Zimbabwe abavela endaweni lapho kule coronavirus khona. So uthi hayi abantu laba abatshengiseli ukuthi bala umkhuhlane lowo, kodwa babalandelela ukuthi bebona ukuthi kuhamba njani. Mabulasi.
Kuneyawo vachangobva kupinda muchirongwa. Aiwati nokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Nhasi tiri kutarisa chirwere charura pasi rose, asi chakatanga icho muchina checoronavirus. Tiri kunzwa isu kuti pane nyika pari zvino dzimwewo besides China dziri kunzi idzo chirwere ichi chawanikwa munyika idzodzo. Asi kuchina ndoo kune vazhinji vakabatwa nechirwere ichi uyezve vamwe vakatowanikwa vachishaya. Saka ndoo zvimwe zvatichange tiri kukurukura ipo pano. Munoziva sekuziva kuti Zimbabwe ine vazhinji zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuChina vari kushanda, vamwe vari kudzidza, vamwe vari kuitawo zvimwe zvakasiyana siyana. Takaona mutevedzeri wemutungamiri wenyika Constantino Chiwenga vachienda ivo kunorapwa ikoko kuChina, vakadzoka ivo mwedzi yapfuura. Asi nhasi tichange tiri kutarisa kuti chirwere ichi chamira sei pari zvino, uye zveZimbabwe yakagadzirira here kuti iwanikwe iyo ichizowanikwa ichirapa kana kuti kubatsira avo vangange vanzi vabatwa nechirwere ichi. Asi ndaita ini hurukuro nemumwe musikana anogara iye kuChina, muzvare Samantha Sibanda, vanga vari kutaura ivo zviri kuitika ikoko kuChina kune vagari vanobva kunyika dzakasiyana siyana dzinosanganisira Zimbabwe nevo vagari vemuChina. Vari kuti ivo kwemavhiki maviri apfuura havasati vabuda mudzimba mavo, vari kutotaurwa ivo kuti haubudi mumba, unogara mumba, uyezve vari kuti chikafu nezvimwewo zvaakunetsa nekuti vakange vasina kutaurirwa kuti vacharambe vakabatwa mumba, nekuti vari kuti ivo vanhu vakabuda vanogona kunge vachizoenda vachipararira chirwere ichochi. Saka regai tinzwe hurukuro yandaita namuzvare Samantha Sibanda vari muBeijing kuChina. Tinzwe kuti vari kuti kwakamira sei pari zvino.
Inini ndinogara kuBeijing. Zvandingataure pari zvino ndezvekuti kutaura chokwadi handitomboziva zviri kuitika kunze, nokuti takavharirwa tiri palockdown. Saka hatisi kubvumidzwa kubuda mudzimba. Like unogona kubuda mumba mako tinotikenda nepaunogara. Kumabasa vanhu havasi kuenda, takanzi tisadzoke kumabasa. Saka kumabasa hakuna munhu ari kuenda kumabasa. Takapiwa date iroro 17 kuti pamundoo patichadzokera kumabasa, zvichireva kuti tinotagara mwedzi wese tisiri kuenda kumabasa. Kuzvikoro zvakangofananawo, zvikoro zvakavharwa, makambani ose akavharwa, hapana vanhu vari kuenda kumabasa. Saka vanhu vari kudzimba. Ofuchi kune ito tumashop tutukutuku ito tunenge tulimo, maybe you know, pama building tumagrosa tutukutuku tunenge tulipama ndova nukuvure momo mbadi na hewa rasisina shikafu nukuti kwekutenga kwa cho shikafu maosela shaka varwa. Varu kutanangura ma symptoms acho kuti munungazi sei vaisa ome online kuti ukaono waku kusura kusura temperature ya kuira kushika over. Vaisa manumbers avari kutitumira kumafoni kuti unogona kutaura nana chiremba uvaudza, but vari kuti usaende kuchipatara, unongofona nokuti kubuda ikokoko vari kufunga kuti pamwe ndopa unozospreada. Fuma Zimbabweans sati tanzwa kuti pane anacho chirwere, but tine maZimbabweans akatowandisa ari muWuhan macho imomo makatangira outbreak iyoyo. Basically mastudents vanodzidza ikokoko tine maZimbabweans zakati wandei, but that certain time zvedu kuti pane anyone ati ane chirwere zvacho.
Aiwa, apo tiri kunzwa kubva kuna muzvare Samantha Sibanda vari kuBeijing kuChina. Asi vari kutaura kuti ichokwadi pane nyanya vanoita zvekudzidza, vari kudzidza vari kunzvimbo iyoyi kwakatangira chirwere ichi. Asi vari kuti pari zvino havasati vanzwa zvavo kuti pane zvizvarwa zveZimbabwe here zvakabatwa nechirwere ichi checoronavirus. Kana paine vari pano paVOA Facebook page yedu yeshona vari ikoko kuChina, nokuti ndinoziva kuti tinombotaura nevazhinji variko, nhasi ndomukana wenyu wokuti nyora landline number tigowanika tichikufonerai kuti mutipe kuti kwakamira sei uyezve zviri kubatwa sei nekuti muzvare sibanda vari kuti ivo vakaudzwa kuti vanogona kuzobuda mumba muna February musi wa February 17 asi nhasi vanga vari kunditumira message pa messenger vachiti ivo zvinhu hazvina kumira zvakanaka vawanikwa ivo vachitorerwa mapassport nehurumende yemuchina vachiti vanga vari kunzi hanzi mapassport aya ndeye kuti kutorwe maID saka vari kuti havasi kunyatsoziya kuti zviri kufamba sei asi tichange tiri kuvabata munguva inotevera kuti tinzwe kuti kwakamira sei tina Terence Naro ari pano ari kuti hanzi kuBotswana kune one suspected corona victim Calvin Ruvinda ari kuti ndifonerei Terence Naro ari kuti ndifonerei Tawanda Jokora ari kuti Zimbabwe is a province of China if China sneezes Zim catches the flu already unconfirmed reports say over 10 people have the virus in Zimbabwe God help us chemistry moyo ari kuti coronavirus varombo nhaka tinopera Edimu Duwa ari kuti maswera sei kwasisi mavhi ini I'm in Harare vangoti H town ndofunga vari kureva kuti Harare pana semi etos anza meno havo vanodaidza machina munyika apa hakuna madoctor mongeni mube ari kuti muri sei kwatetema afi I'm watching you from Sandton ndofunga vari ku South Africa ku Sandton asi pari zvino tinokumbira kuti nyanya vari ku China kana muri kutinzwa nyorai number tinoziva kuti zvine zvinguva ku China muri pakati pezuva uye vanongati mangwanani mangwanani saka vamwe vanenge vakatorara pari zvino asi kana muripo vari ku China pindai muchirongwa mutudzo kuti kwakamira sei uyezve kuti muri kuona sei zviri kuitika izvozvi
yes labantu lapha ke abasebengene ku studio 7 if you are in Ndebele leave your studio 7 ku Facebook page oqala ke ngikhuleka Ndube usesinike inombolo yakhe uti sicela lisifonele kuzobuya ke Norman Ngwenya uti ngicela limfonele njalo sokuthi ke silomhlanga ecingweni baba mhlanga ungawutshona njani
yathola kithi
ye ungapi mhlanga
eseBotswana
ye kunjani eBotswana
haye eBotswana ngiyathile baba
ye kutwani impela sizokuthiwa ke kule coronavirus le posu kuhambelana le freezer uyazi freezer yakudala le
ngiyayazi ibhola
so kuyafiwa lapha so ngapho kutwani kutwa ngapi? Ifoni yako ndo tuyazi ya pampula njani. Wai ngani ya pampa so ifoni yako akuchete mbicha na sisu?
Mani zihile rapo ndawoni.
Ye, mana kuna hapo velo ngahambi. Se nguzo. Vusatini?
Nipa Botswana sema uti wani.
Okuthiwa ulo mkhuhlane wona lo
okuthiwa ula umkhuhlane nalo
ye liqaphele phela mzana
bamelela ama results uAI South Africa ukuthi sizwe ukuthi kuhamba njani siyethukile inkosi silapha
wena ungaphi usihabrun
mina ngilapha
ye ifoni yakho madodo yazi esikhuluma nje kamnandi angazi ukuthi ifoni yakho indaba ipampula kangaka so kodwa sikuzwile mfowethu ungathuna lokusasa
lihlale lingifonela baba
hayi siyaphila siyabonga kakhulu baba sizayenza njani so this gentleman is in Botswana he's saying there is a suspected case in Botswana and it's just breaking out there so he was giving us that information
pana mbongeni ncube ari kuti please call me saka tichaedza kufonera nevamwe vatanga atambonyorera ipo pano pafacebook vanyora vachiti call me saka tichaedza kuvafonera kuti tinzwe kuti zvii zviri kuitika kunzvimbo dzavari asi vazhinji gives a lot of people are actually saying Zimbabwe is in a very tight position because at the moment there are no doctors especially in government hospitals they've been on strike for over I think it's now nearly 4 months
no it's about 5 and a half now
Yes, so they're Since saying, September, hopefully, you know this coronavirus does not come to Zimbabwe because we understand that the health minister was saying Zimbabwe is a secondary country. So most of the screening is actually being done in places like Ethiopia, South Africa and other countries. But as we were discussing earlier on, I think Zimbabwe is saying, yes, they are screening at the airports. But it's not as strict as other countries, which are first countries.
In fact, what Dr. Alex Kasasira said was, there are some people who have got direct flights from China. So Zimbabwe, like any other country, stressed this, said Zimbabwe, like any other country, is at risk. Mm. So they are doing everything that they can do in terms of placing people at the same level with any other country. So they are screening this virus at all levels. And they said they're actually using WHO standards. And out of those standards, they are trying to say, forget about that it becomes a so-called secondary country. It says, no, let's make it a first landing point mm-hmm. so that they do the screening properly.
I'm hoping that that message gets to government because, mm-hmm. You know, a lot of people actually are afraid because speaking to this young lady and in China, she was actually saying, mm-hmm. you know, the information that's also filtering through to them, they kind of feel like the information is being restricted. That, you know, the situation mm-hmm. is much worse that they are being told. But she says she has confidence that the Chinese government can take care of this and that they will be able, you know, to ensure them in due course that they can go out after the 17th.
Yes, and what people are fearing mostly is that, you know, according to some reports, the infection is difficult to spot.
Yes.
Actually, to stop because some cases are not severe mm-hmm. as per the way you see, look at a person. But can somebody can spread the virus, you know, without noticing?
That's exactly what she said. So terrible. She actually said that they've been told you can live within your community, but you cannot live outside mm-hmm. the gate.
Yeah.
So if you live in a gated community, you are stuck there for two weeks.
Mm-hmm.
She says, you know, you can call, you can do whatever you want, but you can't go to work, you can't go anywhere, no transport, mm-hmm. nothing is moving, it's a standstill.
That's right. So mm-hmm. This reminds us of the swine flu. You still remember that actually killed a lot of people,
mm-hmm.
and Ebola and all those kind of diseases. So ke zvulukani ndabasicela kuti ngalisidikona kona ngapo endaweni ezishiyeneyo kopo China nangapingapi ngenani khona manje kuhlelo sixoxeni phela ngecorona virus le ngazani sithwalisa abantu nzima. So sizwile ke ukuthi emazweni achiyeneyo kukhanyangazani umkhuhlane lo sungani uyamemetheka khonapha ke kwele Melika kulabantu kumbe abafika abathathu kumbe ababili ongani sibili sobubonakala ukuthi balawo umkhuhlane lo. Kuzobuya ke kwele Zimbabwe sizokuthiwa hayi akukabi lo muntu osokuthiwa ke uthwelele umkhuhlane. Loba kulabantu babuya bevela kwamanye amazwe bangena ye kodwa kuthiwa bayakhangakhangelwa sibili ngelihlo elibomvu ukuthi suka lapho umuntu uya ngaphi njalo ebelokhu elondwa ukuthi uhamba lwakhe lunjani. So kuthatha 14 days ukuthi umuntu elokhu ekukhangelwa ukuthi kambe umkhuhlane lo akwaphumela egcekeni. So kunjalo ke Mavulas.
Mm-hmm. Toda kutenda vamwe vambonyora pa Facebook page yedu yeVOA Shona Munashe Mutero anyora achiti ndifonerei. Raymond Nyoka ati ndifonerei akatipa namba dzake. Terence Nubu anzi ndifonereiwo please ndoda kupinda muchirongwa ndoda kunyatsoti tinzwe kuti nyaya yecoronavirus yakamira sei. Albert Tranish anzi ndifonerei Murazva Panastasia ari kuti ndifonerei. Tawanda Chitsiga Elfias Makoni Chigudu Gudze anzi ndifonerei please ndakakumirirai asi ndiri kunzoti tina kola regaitende kwavari. Hello kola. Ai watiri wadi ameno kana muri kukwanisa kumbofamba famba pamuri ipapa.
Ya
mudzidzo. Ya ndakukunzwa tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Muri kutaura na Inox Board ari kuketa.
Okay, taurai tinzwe mukoma.
Kana kuna nawo yechirwere chiri kuchanetsa chatenderera pasi pese iki. Kuti dai vanhu vagona kumhanya kunya kuvirira chirwere ichi nekuti vanhu tingapera chiwa zvekwazvo.
Imomo muSouth Africa vari kutaura nezvazvo here uyezve vari kuti chii? Vari kuyambira vagari imomo kuti muite sei?
Ya izvozvo vari kutomhanya manya kugadzisa sekuno kwatova nechimwe chipatsa chatova redi kuti anenge abatwa afikitwa nacho anokwanisa kumhanya ipapo. Saka zvinenge zvavanani but ndisingazivi kune dzimwe nyika kuti tange tasvikawo vanogona kubatsirika here achikwedu kuzimbabwe kuti pane vanogona kubatsirika here kana achinge tasvika iko.
Vari kunyatsotsanangudza here kuti munhu angazive sei kuti ane chirwere ichi nekuti tambotaura nasisi vekuchina vati vekuchina vari kubva vakutumira text message kuti ukanzwa miri wakupisa temperature yakwira uchikosora kosora uchinzwa unge wakunzwa flu miri uchingoneta neta zvinenge zvakubata ikoko vari kuti chii?
izvozvo ari kungotaura izvozvo kuti zvinokonzerwawo sometimes tinogona kubata munhu anenge agara nezvimwe zvinomunesa like kuneseka nekufema chirwere chiri kunzi chiri idi kwaari kuti zvimuafecta saka ndozvo zvimwe zvavari kutaura kuti vanhu ngavagare vari
aiwa tinokutendai hanzvadzi muve nezuva rakanaka uyezve garai mozvidzivirira ikoko
ndatenda hangu tete muwane zuva rakanaka
babai regai titore mamwe kola hallo kola
yes hanzvadzi makadii
aiwa tiri wadii makadii iko ikoko
aiwa kuno tinofara
tiri kutaura nani uyezve muri kupi
muri kutaura nachindaigo ndiri kudrc
kudrc kwakadii uko
kuri kungotyisa wahanzvadzi nenyaya yechirwere chiri kutaurika ichi
saka ikoko vari kuzvibata sei imi vari kunyatsotsanangura here kuti unoziva sei uyezve kana uchinge wati wachibata unoita zvakadai nezvakadai vari kuti chii
basically tiri mumamainds saka hapana kana dzidziso iri kupiwa kuwanhu asi tatakangokwanisa kunotisa nezuro ndesekuti waingopinda mudzimota dzedu achispreya ukavabvunza kuti why are you doing this vari kungotaura kuti tikususpecta kuti panogona kunga paine something chirwere chinogona kunga chiripo but isu nekuziva kuti nekuteererawo news nekuverenga manewspaper tikutongoziva kuti ndonyaya yacho because tipa mamainds emachina
saka vari kuspreya chii vanenge vachiexplaina here kuti chii chavari kukuspreyai
hawana any explanation
asi pane mamwe here vamwe vanobva kuchina ikoko vatsva vari kuuya vachizoshanya pamamaini enyaya sezvo mati mamaini emachina
watoripo like izvozvo vako vari kumaholidays kuchina saka vanga vachangobva kuchina maybe iwo they knew kuti kune chirwere chiriko kuchina saka vari kuspreya mudzimota dzedu and all the like because we came nemadeliveries kubva kusouth africa saka vari kuti ukasvikawo vari kuspreya mudzimota dzenyu and all the like but hawana any dzidziso yavari kupa kuwana if anything happens you do this and do this hapana tikutonzwawo mumanews basically pastudio 7 achii kana uchinge waasekitwawo kanga masystems akadai neakadai then you do this and that but ivo hapana dzidziso yavari kupa kuwana
aiwa mashoko makukutu tinotenda kuti at least mataura imi kuti muri kutonzwa ipo pano pastudio 7 aiwa ticharamba tichiedza kuti mazuva anotevera yatowane vana chiremba vanouya vachikurukura uyezve vachiedza kuti vanhu vanyatsonzwisisa kuti ndezvipi zviri kuitika uyezve kuti mungaite sei asi kuna sisi vatataura navo vekuchina vati kuchina ikoko vari kubva vanzi musauye kuchipatara garai ikoko saka ndiri kunzwa imi muri kuti pane vakatobva kuchina vari kubva kumaholiday saka handisi kuziva kuti ipapo hurumende yeimomo mudrc iri kupa batawo sei
like I said kuti hapana any dzidziso iri kupiwa kuwanhu pamaini patiri asi kuti isusu nekunzwawo nekuteerera studio 7 kuti kune chirwere chiriko saka iwo nekuspreya kwavari kuita mudzimota dzedu tangofungira kuti ndo zvinogona kunga zviri kukonzera kuti vasipe mudzimota dzevanhu
aiwa tinotenda uyezve tinoshuwira kuti chirwere ichi chisakubatei muchadzokera riini kusouth africa
basically maybe 2 weeks time tinenge tichiri muno mukongo
mune murimo kwe 2 weeks
yeah it could be 2 weeks or more it's like tinotendera kusouth africa todrive matrack so when we came here with the deliveries we also load maloads anodzokera kuJoburg so it could be a bit delays kuti tinogona ita 2 or 3 weeks more tiri muno mudrc
aiwa tinoshuvira kuti zvinofamba hazvo zvakanaka mukoma
ya neniwo ndiyo shuviro yanguwo kuti zvinofambawo zvakanaka
babai A call there from DRC. This is a Zimbabwean who's a truck driver, but he says he actually was delivering some goods at a mine owned by some Chinese, and he says the Chinese employers have been spraying in their cars when they come to deliver goods, but they are not saying exactly why they are spraying. And he says what's frightening for him is that there were actually some Chinese who were in China because it was the Chinese New Year, I think, the last few weeks.
Yes.
But they came back to Botswana and they just arrived. So he's saying he's not sure now what's going on because he thought people were, you know, not being allowed to leave China. But he says they are spraying their cars, but really not explaining. And one interesting thing that he said he actually is learning more about the coronavirus, from Studio 7. So he says, please keep up, you know, this awareness campaign, because most people are not even telling people out there what the virus is about and how they, you know, what symptoms they can look out for and what to do if they find these symptoms.
Yes, it was Lomla Lela Victorian. Baba, Punjani? Yeah, talking mama. Sabona, ma.
Yeah, what is that?
See, Pila Sundele, a phone in Tombendal. What is the word? Kuruma Lobani, ma. Mankumazana, Punjani. See, Pila, a pinga, Punjani, go on. Oh, I would have to ever get
it.
Vessel is really gay, Mumkutal low, or try coronavirus. Sell who's with a conoco.
Yahoo's a conapa.
But he never to conapa a conoco.
Ah, Napa, this I would have seen.
Bell is well to talk, Hambajan.
I'm going to go to the hospital.
Ufuna umtshela khona ngomkhuhlane lo xa ufuna ukuthi kumbe balincede khona ngapha.
Hayi, thina basithi ngabe uhulumende uyakhankasa kusesemasinyani kuse kuzinzi umkhuhlane lo ongakaphapheli ukuthi ngabo.
Ehe, hayi ke siyabonga mama, phosela ukugcina.
Hayi, nami ngiyabonga ukuthi ngabe bayakuzwisisa lokho esikushoyo singabantu kuhulumende ngabe.
Hi, Siabo, I'm calling you. Uber and Pella Figain, say, Mancomazan.
Hi, Siabo, I can't understand
that I would say. Hi, Zanjalo Talumba, Kulmerut, Uti Talumba.
Yeah, you for TV.
Yeah, is Papa, Mama.
Hi, Siabo.
So that is a lady, Mankomazana in Pinga. So she's saying that, you know, she has heard about the coronavirus via Studio 7.
Very
so
interesting.
So she says what she knows is that people must not just greet each other by shaking hands and getting next to a person who is infected or things like that. But she says there's nothing, no information from the government. So the government has not even told them about the outbreak of the disease in China. So she's a person who says the government should do a lot, you know, in terms of conscientizing the public about the disease. So again, so talking this slow Baba Vodloza Kwen. Baba Vodloza Kunjan.
Nyapila Babunja.
Nyapila Vodloza. Agucho Vodloza. Ungapi Kunapamza. Ugupi.
Yeah.
Kunjani Hilbro?
Hayi Hilbro, right.
Abakakhulumi nge coronavirus kuram.
Agezi. Ngibuzela ko tengathi network.
Oye, so ke abakhulumi nge coronavirus. Sizokutwa phela kule virus lapha enzima lapho. Abalitsheli ngakho.
Hayi, ngapha thine elibro. Hey, elibro hayi atsayibo.
Ye, kodwa
ngapha sizayibona impela
elibro. Kodwa bayakhuluma ngakho yini mzana?
Hayi, njengomuntu ohlale busy kakhulu emsebenzini, hayi sesizwa bethi kwezinye indawo.
Aha. So uzokuthiwa uzokuthiwa umkhuhlane onjani? Wena ngokuzwa kwakho, uzokuthiwa umkhuhlane onjani?
Asikabi nesiqiniseko esigcwele, bese ngokuzwa beyisho beyixoxa ngayo nje ukuthi thiwa sukhona, kodwa-ke asazi kanjani ukuthi kuliqiniso yini.
Ye, baphosa ukufanisa phela le Fraser. Usayazi iFraser lena ikhulunywa ngabadala kudala? Ukuthi ungani yiFraser. Uyakhumbula i-influenza. Influenza lena ikhulunywa ngabadala. Bathi kuyaphosa ukuhambelana phela mzana. Bathi kuyahambelana khona.
Kube nje bakhuluma sesike sabona mhlawumbe kuvela omunye oseke ofake lokho, ya besiwe understand, besiwe bona ukuthi impela yiyona iqiniso.
Oh, hayi kunjalo ke Vodloza. Siyabonga kakhulu. Phosela ukugcina ba. Phosela ukugcina Vodloza.
Okay.
Ye, fake lokugcina. Eh.
Ngiyabonga.
Hayi no, sibongile kakhulu Vodloza, ungathina kusasa ba. So that is Mr. Vodloza in Hillbrow. He's saying that he hasn't heard much about this disease, except that, you know, people talk about it here and there,
mm-hmm.
but not much, you know.
Hello, caller.
Hello, jide masela, masela sini amkoma chips.
Ai wata square, tukusora nani uye zvemburi kupi?
Na amkoma Donald Grassenberg.
Ah, nasi vamba mati fe mapinda pana pa pachirongwa mu new studio tokutambira amkoma Donald zviri sei kwamuri ikoko.
Ah, kuno kuri na ndio nyaya ayo ye coronavirus yatongo wakujaina ya uraya vanhu. Ne kune dzimwe nyika yakuda kupinda pinda chitekeshera.
Ehe, muri kuona sei izvi?
Ndinoona hangu sekungoti chatinoda ndechekuti isusu kuno kwedu kusaidi kwedu kuti titaura hedu hatisi kuti ikoko kwairi kuuraya vanhu kwakanaka zvinga vanhu zvakanaka, asi kuti kuno kusekusaidi kwedu sekuzimbabwe nekuno kuafrica kwedu kwenyu ndee vakwanisa kuti vamanyamanya vadzivirira nokuti vanoti prevent is better than cure. Havachiona kuti isati yadii kana vachiwa vanobva ikoko vanoonekwa chinotengesa chinotenga kuchina kuya vachitombitwa isolation vachionekwa vachiongororwa panodzika ndege paya kuitwa matano anotogwa kuti vachingodzika munhu angodzika ichangana vamwe vanhu ombodzika omboongororwa kuti haana here chi yabatira kana haana masainzi nemasymptoms eriberekeri pano kuti tisasangane nevamwe nokuti akasangana vamwe hatizozivi kuti pamwe akabatira here ikoku pangaari saka ndinoraso kuti asi kuti ndinoraso kuti nyika yedu inogona kunge isina kana achaimbo prepare kuno kutoona hedu health minister angu achimanyamanya mazuva ano angu achimbopa press statement vachitaurawo kuti vagadzira vane zvipatara zvavaisa pasaidi zvekuti indikesiyo kuti paitika ripoti yekuzvipa kana kuti pasaspekta kuti pane aonekwa anga afungidzikwa kuti anga nechigwere pane zvipatara zvapeswa pasaidi ndo zvi zvakamirira chigwere ichocho kuti zvichiotasana nechigwere ichocho ina tikazi kuti kuzimbabwe pane pachipatarawo heri one chanzi chaiswawo chekuti ichazo kana pakazo inikesiyo kuti paitikawo emergency yakadaro panogona kunge pane hospital one inozikamwa nzi izvi hatizivi kuti takaprepare zvakadii ndo zvinogona kunoita kunyika kwedu.
Aiwa mashoko
ndekuti tigadzirire, asi kana noti tinogona kungosvika nekuti sekufamba kunongoitawo vanhu chinongo ichingofambawo nekufamba kuita vanhu, saka chinogona kungosvika chanzi kuti chinogona svika ingavavo inogona kungovapowo hatishuviri noti chisvike kwedu, asi zvinofanga kuti tinge takaprepare takagadzirirawo senyika
ikoko kusouth Africa. Mukoma Donald vari kuti chii sekutaura kwamaita mati gurukota rezveutano vari kupota vachiuya vachitaura vari kuti kwapedo nepamuri ipapo tomboti manzwa zviri kutaurwa izvi kuti unoita kunge uda kubatwa neflu zvakadai dai dai munobva maenda kupi?
Sofa pazvipatara zvandahwa zviri kudai Charlotte Maxwell kuJoburg zvipatara zvandazvo sofa kuno kunoti West kwandiri handisati ndadzwa kuti chipatara chingava chiri designated pane izvozvo ndechipi zvinogona zobudiswawo nokufamba nenguva pachi zvandahwa zviri kuJoburg asi at least zvitoripo munyika zvatozikamwa unzewo nyika yakagadzirira sei kazi vari kuti pavanhu vari kudzika pava kuti like pane control pavanhu mamovement yavanhu vari kubva kuchina nekuna naeast kuna naasiawo pavanenge paOliver Tambo International Airport pavanenge vari kuita sekumonita pamafambiro anoita vanhu vanonge vachidzika vachibva ikoko vanenge inosingazivi kuti kwedu kune kwaranda nyoko here kuti vanosvika kana kuti zvongoti vasvika anongosangana nevamwe zvokuita sekuti mwana weuku anga amboenda uku audzoka apinda muna mai mapapiro amai atozivi hedu pau
kuvadhona kuti mabva mavharisa tinotenda chaizvo
aita basa achingokumbira kungoti de hurumende yeduwo tozaida kuti inotambura tambura chose asi apa angaimboita mazeriasi
aiwaimai
makesisi akadai ase wekuti timatore sedambe kana kuti ngavato kana vasingakwanisi pachavo ngavachitendera mango anokwanisa abatsire nepaanogara napo
kuti
hurumende ine history yekurambidza mango kushanda munhu zvakasununguka saka apa ngavachitombotendera kuti vana Oxfam care plan vachitomboita basa
pachavo
atozaida kuti akakwanisa.
Aiwa, tinotenda mukoma Donald. Muve neweekend yakanaka uyezve muzvichengetedze
ikoko. Magona, ende makachena tete mazvida zvinhasi makachena zvokuti tu.
Ah, tinotenda. Muve neweekend yakanaka. Bye bye.
Baita basi. Bye bye.
Gibza, that's there is our top fan here on VOA. Shown our Facebook page. Donald is saying that in South Africa, the health minister has actually been coming out and, you know, saying, you know, identifying certain hospitals that if you should see these symptoms, you should go to this hospital. But he says his biggest fear is that Zimbabwe may not be ready. So he's just, you know, he was taking a lighter moment there, just saying, oh, today you look very smart. So I think it's the studio, I think. I don't know. But, yeah, maybe.
So we've got a video of some person who was talking about the coronavirus, and the video was taken by Reuters. So let's listen to what this person is saying.
In China, mass production of face masks to try to stop the spread of coronavirus. The government has been pushing manufacturers to increase production due to rising demand, and the number they can make in one factory alone is staggering.
I work on 25,000 masks for one shift. It's kind of tiring, but we have no choice when facing an epidemic situation. We must produce more masks.
It's not hard to see why they're making so many. On Friday, long queues snaked around pharmacies in neighbouring Hong Kong, residents desperate to get hold of one. But confusion is now spreading over whether people should wear a mask in the first place. Friday's edition of Singapore's main newspaper told readers not to wear one if you are well. And Australia and Taiwan have said healthy people don't need one. But Australia has also released 1 million masks from the national medical stockpile. And Taiwan has imposed a ban on exporting masks. And its railway administration said if the virus continues to spread, it will refuse passengers who aren't wearing one. In Hong Kong, a lawmaker who chairs the city's government health services panel was criticised after she shared a video showing people how to steam and reuse disposable face masks. There's been unusual advice in India, where the government suggested a traditional concoction that includes ginger and holy basil as protection. And in Myanmar, a minister was rebuked for sharing a Facebook post that advised people to eat more onions. Back in China, the mask production line continues apace. Official guidance from the World Health Organization makes no mention of wearing a face mask to protect against the virus, but its website does not specifically advise against them.
That's a report from Reuters, and you can hear somebody advise people to eat onions. So anyway,
we're going to be seeing a whole lot of new ways of preventing. I know Africa is very good, so our traditional healers will be very busy, I think, Gibbs, you know, on the lookout.
Not only that, we can have kids with names Corona.
Ah,
you know,
of course.
Usually you get those. So Sloba Bunkomo, Lafet Kwen, Baba Komo, Mwa Uchonajan. Hai siyaphila Nkomo ye ungapi konapo baba
eh ngise ekoli baba
ye kunjani ekoli
ngizatsana kuvela hai sana kuvela ngapha sifuna ukuchika
bathini ngecoronavirus leyo
icoronavirus sebazamisa izobona mabe esubona ezindabeni badaye bayilindele bayilindele sebena ngomomo ikakhulu bathi ma-airport baphuma ama-airport ukuthi mangikhona bangathi bame ngomumo khona manje mina ngizibuza ukuthi babe bengumumo e-airport and then kuyakhulu into ezile China sebo ngabo aziqhamuki nge-Oliver Tambo International Airport
zingena
ngalokhu njani ama lakhi nje abantu ma bebuya abantu base-China angiboni babuya nge-airport mina babuya kakhulu ngemigumbi laba bantu so ngazilaa emgumbini ma beqhamuka lapho ukuthi khona ngale bakule ndawo bafika bebahlole khona na ngoba most yabo bagcwele kakhulu lapha edrobheni lapha ababeya kunale mithwalo yabo le ababeya bezithengisa izinto zabo zama-China lezi so ngizibuza ukuthi khona lapho sombazami ma sihamba sizula nabemashobhana la ngeke size sitshayiswa nendawo i-coronavirus
wana
mbona ngasegola kuphephana khona nje once ngiwafika umuntu oyedwa ne-coronavirus eyipho siphelile
abantu singathi bayithukile abantu kwalapha ngoku
abantu abayithukanga khona uyabona into ma ungausiza sayibonela ezindabeni hayi yabo ungathukanga kangako abantu vela kula muntu okhuluma kangayo kodwa-ke ma ungazwakala ukuthi anampo 1-2 njenge-swine flu leya ayisingenela abantu yibona abantu abaqalisa ukuphaa uphamisa kona indlela manje ubona ukuthi a lana ukufa kuseduzane kodwa isakhulunyakala nje usazwakalele ukuthi njeamanje ngoba ngizwela ukuthi awulo muntu oyedwa uthatha ngelokuthi ngabulayo ubokabubonile hhayi sikuthathi njengento ekutheni abantu sethuswa into sesiyibona khona seduzane yibona ngithole into yabona kakhulu abantu ababuya e-China angiboni mina ukuthi basebenzisa kakhulu i-airport bangena ngemikhumbi okuthi yabona kakhulu layo e-South Africa lona igoli lele yikho ngibona ngathi ukuthi abesengiyoplan ukuthi ngashisha libanjwe yi-coronavirus and futhi maye coronavirus umuntu wakhona engangene be munye nje eyipho hhayi kuphelile
hhayi siyakuzwa kakhulu Nkomo sibonge kakhulu baba kube nempela viki enhle ba
kulungile ba
okay okay bye bye so that is Mr. Nkomo is in Johannesburg.
Mm-hmm.
You are saying his fear is that maybe this coronavirus may come through the ships, you know, in South Africa. He says the health authorities may be concentrating on airports.
Mm-hmm.
And yet it may come the other way around. So he's very scared about, you know, what can happen.
Mm-hmm. I think Tina Kola Ripanare. Hello, Kola.
Hey,
what did you tell Nani Uyeshe Murukupi?
Na moyo, mna wa moyo, mtu wana mfundisi moyo.
Makadi mfundisi moyo.
Sino rarama, ndiyo dambu zikoridi nge korone.
Taura itinsuki.
Ya, rega, hindi tauru umashoko zangu mashoma. Ndosa mfundisi dambu zikoridi nge coronavirus. Uweleche achikisa wanu waka wanda, mati miro. Kazi zoguti achira pike, ndi wanu wanu nda wabuda mzimba, wakari umo mkuma zoma jingi. Chiwe cha kadai chiwe chino chisa chino tambuza ni na yuko tu chile vanu makazama kutwaachi wachi gazili leo kati ni chasui kato dai todai siwe zimu zuri kutambuza wazano noko fa wakaita vanu wakawanda kwenye China ni vamo ajinji vako warana chwe noko tu dai muhariba katunga mielo tu zinuwe zaka fani zis zinu ya vanu asinga gunu kuziva kutoa na zubatira ne pasi na zogunu wakuandika mshonga wazo chini cha pezo vanu wakawanda ende futhi nyika dzose kuvhunduka nasho kuti vanhu vanobva kakaita vachabvhunduka pindi saka rimwe rimwe dzidziko rakafana iroro saka tinongodai kuti dai mwari vakaita kuti chirwere chakadai chigone kupera nokukurumidza nokuti vanhu vatongosara njiro ramwari kuti ndo vanoziva izvozvose zvinokonzera maproblema anitika pasi asi tinoziva zvedu senzere dzeduwo vanhu venyama tinokuziva kuti kudai tikadai tikadai asi patinotidai tikadai tikadai zvinozozikwana vakatora nguva like zvakaitika ibhola iya yaisedzwa futi vanhu vaiona kana mabhodha pataibva kaoziva kuti ichinda mabhodha taimiswa chipinda mataipinda saka tiri kungochema nedambudziko rechirwere chatyisa vanhu vakawanda chofanira kuona chipazvakadai
saka imomo mamunogara vari kuwana vachikupai ruziviso here kuti munofanira kuti modai uyezve endai kuzvipatara izvi neizvi kwakamira sei
chokwadi chakanaka kuno kwatiri kunokuruzitiri kuiwa hatisatanzwa kuti muno matichapinda hatisatanzwa kuti afrikangoa kuti kanzi kubotswana ndokwatanzi munhu wandi watanzwaaaaho ndikugara tichiendera manyeuchiteera kubva vikino ndiyo ndiri kutiwane zvayo
nhare dzenyu manje mfundisi nhare dzenyu dzaakuita jelasi saka aiwa regai tikubatai munguva inotevera timbotora vamwe
aiwa tinototeera nepamatikwa ipapo torai zvenyu vamwe amen
amen aiwa tiri kunzwa they were hearing from mufundisi moyo is always really on the program but heis saying that heis really afraid that if this disease comes to Zimbabwe ish there's going to be a lot of mayhem because he says he's not sure that Zimbabwe is prepared, but in South Africa, at least they're getting information, but he hasn't yet heard a lot about what's going on.
Yes, so talk is ngabe silobaba munye sekungweni. What is ukuthi silobani? Ecingweni inkulumo lobani?
Oh,
yeah, melo sikunjani baba?
Hayi yaphila.
Ungapi? Isibonga uThembani?
South Africa,
yeah, akutsho ukuthi wena uzwe kuthiwani ni corona virus le.
Hayi mabetha sasi ayizinto zokuthula kanti abazini eChina. Abantu abafika.
Wo base China kona manje.
Yeah, eChina base China.
Abantu bathini ngakhona?
Hayi abantu basayele ebhakweni phela manje manje. Ukuthi nemithandazo yesikwesi uNkulunkulu ngabe kuyenziwa kutholakala ukuthi bakhona basinyane singakafika e-Afrika. E-Afrika kulokwenziwa kokuthi okhulu bendaba-ke abanazimali esibhedlela. Njengoba lesikhathi ukuthi abantu abaningi bakuthiwe amaglobi kuyevala amakhala. Manje singase-Afrika kuba nzima kakhulu ngoba ukuningi kwabantu amazwana amaningi ahluphela. Okunye futhi othi se-Afrika kudoda isethu kule kakhulu emadorobheni lapha. Othi ikhuthale kuba lula ukuthi layo sibhedlele ngamandla ngenxa yesedoda. Ehambele ekhona e-Afrika.
Kodwa abantu bayethukile yini kakhulu kolapha?
La kodwa bayethukile impela ngendlela abukhela khona ongamgijima ngakho lapha. Sabethuthe la umuntu wakhona uyatholakala.
Aha. So sebeyatholakala.
Esifika ngoku.
Yeah. So sebebona ngazani yifleza le kuyayo.
Yeah, reaction yakhetha abantu.
Kulobu zima, hayi silethemba lokuthi awusuzufika khonapho. Siyabonga kakhulu ungadinwa kusasa baba. Okay, siyabonga kakhulu ke papa. So this gentleman is in South Africa. He's saying the challenge that Africa will have is on health standards. So he says the health standards in many countries are very low. So it would be even difficult for them to source masks. You know these masks that we see.
Yeah, that we were seeing.
Yeah,
yes.
So he says maybe some countries won't even have enough to help people in terms of an outbreak, if there is an outbreak somewhere. Says, for example, let's say in Johannesburg or Zimbabwe, if there is that outbreak and there are no masks, what do you do?
So I think, really you know, in Zimbabwe, most people are not worried about the mask, but just that the actual hospitals are not functioning and there are no doctors.
That's exactly what he's saying. Health standards, very low.
Yeah. Panasha main mopurutsa arguti, anzi ndidetetere, kuno ndirimkore kore wehurungwe, tenja kuti, chirwere che corona. Anzi virus, ndifone rei, so she's speaking in chikore kore. she's saying that she said about this coronavirus, but she wants to speak in her language, so we should call her. Terence Naro, aripanapa, arikunyorao, Jairos, we arsenal, chikura, maskura says it's mavi, chirwere ichi, chikapinda muzimu, panofiwa. Imo muzvipatara hamuna mabandage chaiwo kuzoti mushonga zvayo. Kungozvisa kuna Mwari. Watching from Cape Town. I'm hearing that there's a caller, but hello, Shemaine.
Mune simba here.
Aiwa, tine simba, makadi ikoko kurungo uko.
Aya, tefara kitokutata kwa pakata pano tenza kuchaja kale chizvicha chiri kutaura ichi corona ichi.
Taurai tinzwe tiri kunzwa muri kutaura muri pa urungo apo musitaura zvenyu. Skore kore.
Ngokurudzira kudai vaya hurumende yaite kuti aitoma awareness campaign kukurudzira nendaya kuti hazviziva kuti chirwere ichi chese chii zvino yacho nepasanwana nokugumana nokumhoresana nemanja kudai nekuita conduct. Saka panofanira kuti wadzidzisoka.
Saka kwamuruko dzidziso iri kusvika here makachinzwa nezvacho kupi?
Takachinzwawo makare masocial media mazvinongositawawo muntu zvinongosidai ukangogumana nemabi ako anenge ainacho. Redapurana asi mumanjai muna ana mbuya edu naana azekura sezvasvika munhu vasingotaura kuti yakare korona yakazive kuti chii pakare pavo.
Saka muri kupota musina wanyaya here musi vaudza ka kuti korona inorevei?
Zvikuva taudza kuti yeshua ana mbuya naana sekuru chirwere ichidiburika nekwavari muchina kuyoku saka noto musi itoutsanana musanhenge musamhoresana kana mangonzwa miri kudai so mifanira kunananga wachipatara.
Zvino makanzva here kuti munofanira kunzwa kuti zvinei zvaita sei? Taurai tinzwe.
zvinzava kuti chikwanzva miri wako dziwa nekunzva mabaya enyu muni yakare netawa nechirungu iyi unofanira kusaspekta ndezvinenge zviratidzo zvacheni chirwere chacho chichitawa iyi
saka ikoko hanzvadzi kune zvipatara here kana makirinika ari pedo nehurungwe kwamuruko
ya makirinika aripo zvavo nemukatuma aripo asi pakudzidzisa nhengenai nezvenhengi ndezvati zvaburika kunoti zvifambe muvanhu zvingo zvinzvo mumasocial media kete kuti zviparidziro but panenge paakudiwa vakuruvakuru vanangaranangara nezveutano vachipinda mukati mumwe
saka muri kubata mabasa api ikoko yawe
ini manje zvandiita manje iye apa neindasigadzirowo tinhetembo nechikorokori pamusoro penhengi pechirwere chakare chekorona ichi ndikupota zvinoteke mutepenyura panhengi pamasocial media tinogadzira zvechikorokore zvokutiti mazvino tavutumire nimbo yitepekera
imboita ikatinzwe vanhu vambosinzwa zvavo vasitapiririwa kudai
naiwe korona iwe naiwe korona udiitewo kudii naiwe korona ruchirwere waiko korona vhairasi taitewo kusewa miri taitewo kunzwa miri kuti mbombombo wakareva usingarapika yabiya kuwanarapika korona vhairasi watisewesa
aiwa kamutakunanzva ako tichazokufonerai kana tapedza chirongwa tinyatsonzwa zvamuri kuita kuti vamwe vadzidzewo nekuti vakanzwa nedetembo yenyu vanogona kunzwa kuti chirwere ichi vanogona kuenda kupi pazvipatara zviri pedo nekwamuri ikoko aiwa muve nezuva rakanaka neweekend yakanaka Interesting there, Gibbs. We have a young man who says he's an artist. He actually has a poetry that he does, Detembo, but he speaks Chikore-Kore. So he just did one day where he's really talking about what he thinks coronavirus is about. And he's saying he learned about it on social media, but there is no awareness program that is actually being given by the government, and he wishes that the government could do more. And what pane mumwe zvakare ari parunare. Hello, caller. Hello, caller.
Hello.
Tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Nagibe ndakapatsara ari South Africa muJohannesburg.
Taurai tinzwi.
Tinoda kutaurawo pamusoro pechirwere chekoronavhairasi.
Taurai henyu.
Ya, ndinoti kuhurumende yedu yeZimbabwe, please, dai yaonozvisisa nguva ichiripo. Nekuti dambudziko ratigari munyika medu rekuti zvipatara hazvina madhokta havatoenda kuchipatara mishonga hakuna once chirwere ichi change chida munyika medu ka kwatiri isu varombo tinopera kufa ndo vachinorapa kuti zvine nyika
saka muri kuti imi dai vanga vakateerera zvii zvamungataura muchidimbo
ndavanzwe tsitsi nemhuri yezimbabwe ivo vakuru vekuru vehurumende iri kutonga muzimbabwe ngavanzwe tsitsi nesuvana rezimbabwe nekuti ivo ndozi vakawana chakachava chavawana vanotiza munyika mavo vachinorapwa outside isu hatina mari dzokuenda kunorapwa kune dzimwe nyika saka ngavanzwe tsitsi vabate vashandi vehurumende zvakanaka manesi madhokota vodzoka muzvipatara zvavo mishonga yawanika munyika medu
aiwa tinokutendai chaizvo hanzvadzi muve nezuva rakanaka regai titore mamwe kola hallo kola
hallo
tiri kutaura nani uyezve muri kupi
jackson chironga ndiri kudrc
drc nhasi yakabaka panapa taurai tinzwe kwakamira sei
kuri kudrc titonzwawo nenyaya yechirwere ichiribva kustudio 7
musadaro
hapana zvatiitomboziva kuno kutonzwa pastudio 7 ipapo
saka ikoko kudrc muri kuita mabasa api uyezve vari kupa here dzidziso kana kungotiwo dai mukaona zvakadai modai modai
ivine ndiri driver track saka hapana kana dzidzisi ratikuwana nezuro manheru ndopavaitimbofamba nemoto yavo vachimbospreya asi kuti vabvunze kuti zvavarispreya ndezvei havatombozive varimbotiwo kodzivirira chirwere
Saka apa muruku gara
ya? Mati ya, ya, zazi kiburina.
Ehe.
TV, kuno kutaito mbona o waitala TV. Saka kuya kwa kaita machai na manji. TV, ya chiesi yangu, ya kangu chiwa. Saka kutawa, chichai na chika jira. Huta, apana kwa chumbo ya kana kutivyo. Huti, kutubuda pata, apana ya chumbo ya.
Murukuti kuya kwa kaita machai na machai na kawea kupi?
Waka ndio wa kushanta maini ya timu kitenge funguruni.
Oh, okay, okay, okay. Wosa kama program ama isimboona amchaone.
Hapana kana kanja tomboona wakachinja zvese, hapana kanja tomboona kana kubodzia.
Mhm. Aiwa, tinoshuwira kuti dai zvaita zvakanaka kuti muwane dzidziso ya murikuda kuti tisawane mumwe munhu anozowanikwa achibatwa nechirwere ichi hanzvadzi. Aiwa nemiwo maita basa uyezve aiwa irambai makachenjera kuti musabatwe nechirwere ichi.
Mhm. Right, what we are saying here, marvelous, there is some information that is on VOA websites, and it talks about the coronavirus itself. So it says, what is a coronavirus? It says,
oh, before we go there, there is a caller.
Yes, I'll take that caller. He says coronaviruses are a large family of viruses that cause diseases in mammals and birds. Coronaviruses can cause illness, illnesses that range from the common cold to much more severe illnesses like Middle East Respiratory Syndrome and Severe Acute Respiratory Syndrome. So then it goes further to say, what are the symptoms? Signs of the disease among infected patients have included fever, cough, shortness of breath, and general breathing difficulties. In more severe cases, the virus can cause pneumonia. And then it also says, some people report few or no signs, while others have gotten very sick or even died. Then according to the U.S. Centers for Disease Control and Prevention, signs of the virus may appear between 2 and 14 days after being near someone who was infected. So those are the things maybe people need to circulate. So okay, starting ubaba sekungena ukhawunda, baba khawunda kunjani?
Hayi ngizila lindela.
Usiyaphila mfowethu. So le phone uthi sikuze sharp, eh? So ndila sibi. All
right.
Right. Hayi yese nguzo khawunda. Ngamafutshane nge uzwe kuthwani nge coronavirus le.
Ye umkhutano othinzenile bese izena eChina njalo sengani lapha kithi kule munye obanjwe olawo.
Ye kulomuntu obanjwe khona phe Botswana.
Ye.
Ye, so bathi nabantu bahlezi bahlalele evalweni kube kuhamba njani?
Ya, umvalo lona lungaba khona kodwa hayi lapha sikhiza ngawo vele ama imithi khona lapha.
Aha.
Bazangena akufanani la lamanye zo i-government yakuthi yama kakhulu vele ku health yama ngezinyawo.
Aha.
Yalo ndawo bathi ndikile ukuthi ngoba inside by all means ukuthola. Ngawo ngazule something ba babuntwana bangayizela lamanje usavalele lo muntu kaka phile bantwini uthe vele sekubona khona the airport bathe bamvalela nje from a cage kama lapha zazo lithipha khona bakathethe ama ama symptoms ezinye theory of aphasia for the laboratory njalo njalo sikhangele ukuthi siyakuza yini kancane kaphezulu sizakuza information we are taking out on the system, so but they are still dealing with the issue. But
I will say,
page tichange tiri kuramba tichikupai ma informational aya kana mukaenda ku VOA Shona Facebook page tinawo ma informational aya ari kuti pari zvino vanhu vari muChina vawanikwa vachibatwa nechirwere ichi vanosvika 9700 vashaya i213 asi muAmerica munomu mune vanhu 6 vabatwa nechirwere ichi uyezve pane vamwe kune dzimwe nyika zvakare vabatwa asi munogona kuwana zvese izvi pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Uye zvese nguva yedu yadyanana kudai hatichagona kuti tirambe tichitora vamwe vaterera asi nasi tiri kuona kuti kuda kwashe chitenga ari pano anga
achida
kufonerwa.
So our time is out today. Sorry, we have to end it here. Thanks very much. This is Kip Stuber in Washington, D.C. Goodbye, Zimbabwe.
I'm Marvelous Mflanga Nyahuye saying have a very good evening and a great weekend. And please keep checking our pages for information on the coronavirus. Bye-bye.